Mwewewa zizi wa kadai, dimzare Selina Nyamangara, abo bari kudzidzira basa rektora na Opa University of Zimbabwe. Muzare Nyamangara abano tuupenyu wawonde wakugara waka manyiswa ni mapurisa pese pawa nenge wachita zukutengesa.
Right, isusu tinorambidzwa kutengesa pana hapsuzo nambu cha security kunyanya muchitengesa zvekudya vanenge vachiti ndimuno konzeresa mapepa pana hapa vanenge vakutotitsvaka vakangosangana nesu chete kwava kutosungwa vachizanzi munokonzeresa tsvina pachikoro.
Zvari Nyamangara avo vakatanga kudzidza paUniversity of Zimbabwe muna 2021 vanoti zvokutengesa zvinhu zvinova pachevuviri sezvo zvavanowana kubva kuvabereki zvisingavakwaniri.
Mari yandinowana mukutengesa umu zhinji yacho ndinenge ndichida kuitengesa chikafu nekuti ndakanga ndatoona kuti haa mari yandiye ndichipuwa e chikafu yaisandikwanira.
Muzare Nyamangara mumwe wevadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro vanodarika zviuru zvishanu sekutaura kweZimbabwe National Students Union vari kubatsirikana zvikuru nekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana panguva yavanenge vasiri pazvidzidzo zvavo. Munyori mukuru wesangano revadzidzi paUniversity of Zimbabwe Students Representative Council vamunashe Masiwa vanoti kushomeka kwedzimari dzinotambirwa mazuva ano ndiyo honzeri yenhamo yakatarisana nevadzidzi vakawanda.
Vana vazhinji vakwanika ivo vachipinda mukutengesa muchirungu vachiti vending nekuda kwekuti mari dziri kutaurwa paUniversity vesiti kuti vana vabhadhare imari dzakaisowanda sekuti vana vazhinji vabereki vavo havakwanisi kuti vabhadhare mari iyi nokuda kwezvavanotambira kumabasa kwavanobva. Zvakuremera vana pakusvika pakutengesa maswit, vamwe vanotengesa mazepi, vamwe vanotengesa magadgets, vamwe vanotengesa zvakawanda wanda mwakusvika pakutengesa muviri.
Mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe uye ari nyanzvi munyaya dzeupfumi vatichaona muchinazvo vanoti kutambura kuri kuita vabereki vadzidzi ava ndiko kuri kukonzera kuti vadzidzi ava vaite mabasa ekutengesa zvinhu zvakasiyana siyana panguva iyo vanenge vachifanirwa kuverenga zvidzidzo zvavo.
Tikatarisa mihoro iri kupiwa vashandi munyika yeZimbabwe tichaona kuti vashandi vari kunonga zvisino muromo, vashandi havasi kunyanya kukosheswa. Saka vana vari pamayunivhesiti nepamakoreji vana vevabereki vanoshanda munzvimbo dzose dzakasiyana siyana.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari pachipanga mazano musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwerubatsiro runobva kuhurumende.
Makaona kare kare hurumende yaisipa atinakati magrant anenge akawanda chaizvo aiita kuti mwana anenge ari pacollege kana paunivhesiti akwanisonge achidzidza asinganetseki kuti anowana chikafu kana chehuwiri kupi. Mazuva ano magranti iyayo anenge akuchisina kana achiriko amashoma zvakanyanya.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyoro webazi yedzidzo yapamusorosoro Rafael Tagwira kuti sei hurumende isiri kubatsira vadzidzi nerutsigiro rwemari, asi vachitaura vari paNational University of Science and Technology muna Kurume gurukota rezvemari vamuturi Nyuve vakati hurumende ine urongwa hwekudzosa homwe yemari yekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro. Sangano reZimbabwe National Students Union kuti muZimbabwe mune vadzidzi vakaita samuzvare Nyamangara vanodarika zviuru zvishanu vari kubatsirikana nokuita mabhindauko ekutenga nekutengesa zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro sezvo vasiri kuwana rubatsiro rwehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.